Vachitaura pachiitiko chanangana nezuva rekurangarira vana vemuAfrica reInternational Day of the African Child, vamunangagwa vazvirova dundundu vachiti hurumende yavo inotsigira vechidiki kuti vafambidzane nevana vari kune dzimwe nyika maringe nekudzidza nenzira dzechizvino zvino.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuita mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhina dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Kuvhurwa zviri pamutemo kweparamende yevechidiki kwaitwa pasi pedingindira rezuva remuAfrica reInternational Day of the African Child, iro rakanangana nekusimudzira kodzero dzevana munguva yekushandiswa kwemasaisai eindaneti kana kuti the rights of the child in the digital environment muchirungu. Vachitaura nestudio 7 pamusangano mumwewo, mumiriri webudiriro North mudare reparamende yevechidiki uyewo achidzidza paEaglesville Senior School, Takenda Chiwodza, ati zvikwanisiro zvekudzidza nenzira dzechimanje manje ndizvo zvishoma muzvikoro.
Zvakafanana nekuconstituency yebudiriro nokupatiro, vana vazhinji vakabatsirikana neprogram inonzi lab zvokuti kuzvikoro zvizhinji zvekubudiriro malab aveko, makompyuta aveko, asi zvinoneka ndizvekuti havana internet. Kunyange vanayo vacho vanenge vasingakwanisi kuiteerera zvimwe zvinemwezi.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende yevechidiki Perseverance Chikati anodzidza paSt Matthias Tonzo High School auyawo nemuono wekuti vechidiki vanozvitora mifananidzo vasina kupfeka votenderedza pamadande mutande vanofanira kurangwa neshamhu ine munyu. Kurangwa kwevana vane mitsikanzwa kwatsinhirwa nemumiriri webwera South mudare reparamende yevechidiki uye vachimirira mambo nyashanu Dayton Mutero uyo anodzidza pamuti usina zita High School kubwera.
Vana vanoite mitsikanzwa vanofanira kuroorwa, asi maroorwerwo atisi kuti torai mupfinyi kana kuti vhunai danja muroora. Ndo zvataikumbirisa kuti dei zvaibvira muzvikoro, chikoro chimwe nechimwe chinofanikiswa disciplinary committee inomirira izvozvo kuranga nemutoro wakafanira unofanira kunyorwa muhurumende.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe vachakavakira zvou vanoti kunyange zvataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka, muromo hauzarirwi nerwizi.
75% ezvikoro muZimbabwe hazvina magetsi kana solar system. Zvikoro zvakawanda kumaruwa zviri kudzidzira mumainfrastructure isina kunaka, kana tingati pasi pomuti mudzimba dzousva kana mudzimba dzakavakwa namapango dzinoda kuti dzivandudzwe. Saka tisati tambotaura kutekeshera kweICT muZimbabwe mese, tinoda kuti vana vange vachidzidzira mumaclassroom akanaka.
Mukuru webhodhi rakokera mhemberero idzi reZimbabwe Youth Council Maud Chifamba anoti ishuviro yavo kuti vana vakwanise kushandisa indaneti vakadziviririka.
Indaneti yavo yakakosha mukudzidza kwevana, chaiko makala vanoita vanoyevesesa paindaneti. Saka ivo zvino upimu yatiranhasi tingaita sei kuti vana vasawane zvinovakanganisa paindaneti, asi vachinge vange vachikwanisa kuti vakasvika vachiita zvechikoro vangowana zvechikoro.
Dzimwe nyaya dzasimudzwa nevamiriri vedare reparamende yevana dzinosanganisira kutorwa kwematanho akasimba pakuona kuti kutorwa kwezvinodhakwa kwamiswa, kodzero dzevana vanorarama neurema dzachengetedzwa, uyewo kumbunyikidzwa kwevana nevadzidzisi kwamiswa. Zuva reInternational Day of the African Child rakatanga kucherechedzwa musi wa16 Chivabvu 1991 senzira yekurangarira nayo vana vechikoro vakaurayiwa musi wachivabvu 16 1976 muSoweto muSouth Africa, vachiratidzira vachida kuti dzidzo yemuzvikoro zvevatema ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.